chokwadi yechino maZimbabweans chokutanga vava vanhu vane tsvina ndochokutanga icho tisati tablema ani vanhu vava netsvina ukatarisa mutaundi muyamimo muHarare vanhu vari kugocha chibage havana kutumwa negovernment havana kutumwa nepolitical party havana kudii asi afunga mufungo wake wokuti rega ndinogocha chibage pasina kana toilet right izvozvo zvaitika takuchiona kuti right vanoongorora nenyaya dzamatunhu ndivanani ndo patinozouya kumakanzuro tozoona kuti machief executive amakanzuro vachiona munhu achiuya one nakamoto kake kechipiri nechibage chake kechitatu poita vamwe vanhu two poita vamwe vanhu three poita vamwe vanhu four zvoona kuti makanzuro haashandi now kechitatu takucharatwa ko vanoona nezvamakanzuro ava ndivanani ndobva takuenda kumapolitical parties MDC alliance ndo vakati isusu tabvisa ZANU PF mataundi isusu tinogona kurana mataundi ndo zvinoratidza kuti maexecutive council officers hapana zvavari kuita iyo MDC yacho inoita superintend these people hapana zvavari kuita korera haiko kuruzevha kwakahwina ZANU PF korera iri mumatauni munotongwa neNDC they don't have an iota of proper planning
vamafume
tekutanga ndinoda kuchema nemaZimbabweans ese pane maZimbabweans over 20 ashaika zvino zvinoti shungurudza and tine urombo tinoti kune mhuri dzavo mwari dai avanyaradza mwari dai awana simba zvokuti vange vachigashira kutonga kunenge kwaita mwari tiri kuzama patogona napo nehurumende nekanzuro kuitira kuti maZimbabweans vana vadiki vakuru vashandi nevamwe vese vange vasiri kushayika panguva yakadai so tiri kushanda zvakanaka nevashandi vekanzuro vashandi vehurumende vashandi vese vese kuti tinge tichidzivirira chirwere chekorera chirwere chekorera chauya nenyaya yezvunhu zvakaitika semadhemu kunzi dhemu musami dhemu isina kukurumidza kuvakwa nemari iri kushandisiwa ichisenga vamwe vanhu kubva kune dzimwe nyika vachiuya kumafuneral zvinodhura tichitadza kutenga mushonga inochengetedza zvinhu zvakadaro senyika mapriorities edu haana kumira zvakanaka panguva inoi dai tashaya murombo wekutsvaga nokupumana uroyi
vachirumanzu manzwa zvataurwa navamafumeso
if kana ari mayor weMDC alliance havana here ma4x4 are we in a desert here right maambulensi anotengwa nani iye zvino zvipatara zviri muHarare hazvisati zviri zvipatara here zvekanzuro zvinoraniwa nani at the end of the day and anozvirana iyeye pakeji yake imarii ndo zvatofanira kuti titarise izvozvo and anodhisaida izvozvo ndiani kana maresolutions achiitwa anoitwa necouncil ende tiri kuti kanzuro iyi ndeyani ikanzuro yeMDC vanovhotera chinyi pavanenge vachivhota ipapo
nyaya yandiri kutaura apa yakajeka zvikuru kunzi dhemu nemusami dhemu rofanirwa kuvakwa nehurumende mataun clerk nanhasi MDC iri kurambidzwa kuimploya town clerk vainoda minista weZANU PF asina kuapprove nanhasi makanzuro aMDC panga pane macommission anga akaiswa naminista weZANU PF zvese izvi inini ndiri kuti ZANU PF iri kukanya ZANU PF haisi kuvaka madhemu ZANU PF iri kuinterfere mukumanager iko zvino kune devolution vakaapoinda maministers zvisiri pamutemo nyika yese kuti vainterfere nenyaya dziri kuitwa nemakanzuro.